Mujaji anoti Zimbabwe yasarira zvikuru kwete mumitambo yevakaremara chete asi mumitambo yese nemhaka yekwaanoti kushaya hanya pamwe neruzivo kwevari kutungamira masangano emitambo.
Tisingatarisi izvo vanhu vakaremara boka asi kuvanhu vese vandinoona vanoita zvemutambo munyika tingati mashoma masports ari kuitwa zvirinani tichitarisa pamasports codes anowanikwa ari muno munyika atinoita.
Anoti zviri zvemitambo yevakaremara kunyange hurumende haisi kuita hanya nazvo nekuti inoona mitambo iyi sekuvaraidza nguva.
Dambudziko riripo nderekuti pane pakati wandei pasingatariswi zvachienzanisa semabatiro avanoita vasina kuremara nokuti vanenge vachiona sezvinhu zvecherity asi vasingatarisiwo kuti zvine upenyu kumberi kuvanhu ivavo. Saka inini ndinoona kunge hurumende inofanira kuti nyatsopindira vanyatsoonawo kuti vanoitawo mitambo vakaremara vanyatsotariswawo vachienzaniswawo neivavo vane nhengo dzakakwana.
Mukuru weZimbabwe Amputees Football Federation vaRobson Musarafu vanoti sangano ravo riri kurarama nemudeme mudeme.
Kubva 2019 kusvika izvezvi taingoshandisawo zvimari zvedu zvemuhomwe zvimikando zvedu uye vatambi vakawanda vaingobva kumba vachingouya vachishandisa mari dzavo. Maofficials edu nemareferees nemacoaches vari kungoshandisa mari dzavo asi kana taakuita zvinhu panational level taakuda rubatsiro mufunge hazvigoneke tichishandisa mari dzemikando.
Mujaji anoti pakaitika shanduko mabatirwo anoitwa mitambo yevakaremara panokwanisa kuita vatambi vanodzokorora kana kudarika zvaakaita. Asi akambomirira nyika kumacommonwealth games Patson Mderedzi anoti kuvharwa kwemakambani aifarira zvemitambo kwaakanganisa zvakawanda mumitambo.
Kumhanya kwako kwabatwa zvikuru sei nemamines nemaindastri angari muno munyika medu uyezve goroga roga mamines akanga ari munyika medu goroga roga risikuyaiita mutambo wayo patold stadium zvimwe chete zvine hwange Chabani mine, Gas mine, Trojan mine, Mangura mine, Alaska mine, Rio Tinto, Vanashamva, ose makambani aya. Saka tikati nguva yatakurarama iyi zvino, maChamber of Mines hakuchisina. Saka maevents amashoma nenhau yokuti masponsors hapana.
Anoti, dai zvaiita, mauto eZimbabwe apinza basa vatambi nekuti ndivo vane mari yekutsigira mitambo.
Dai mauto edu zvakare defense forces nenhau yokuti hatichina mamines atibatsirawo nekupinza mabasa vana vachangobva kuchikoro kana kuti identify vana vachiri kuchikoro vanogona kumhanya kana kunge vekutamba bhora vovapinza mabasa emauto. Nemhosva yekuti kumauto kune nguva yakanaka uye yakawanda yekuti vawana vawana kugadzirira yatinoti training.
Mazuva ake ekumhanya mujaji akatenderera pasi rese kunyika dzakaita seBrazil, Mozambique, Belgium, Algeria, Italy, Germany neNetherlands achiunganidzawo zvekare mari yeraramo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.